ndizvo izvozvo. Ndo mashoko akakosha, mashoko akatomirirwa neruzhinji rweZimbabwe, mashoko achaendisa pati kuti iende mberi.
Tiri kunzwawo vamwe vamamushanda navo vakaita savamuhlanga vachiti hamuna kunyatsotaurawo navo pasati paziviswa ruzhinji. Zviri kufamba sei?
Vanamuhlanga vanotaura zvavo, vane freedom of expression, freedom of association. Constitution yetu iri kuti president angabva, vice presidents ari kutora tsimbo oenda mberi. Saka kuna consultation inofanira kuitwa ipapo.
Saka vatungamiri ava pamanga muchiita marecords manga mushanda nawo here vatatu ava, Maikore vabiti naivo vanxube, kana kuti manga muchingoita yenyu zvenyu mega?
Hakuna munhu anokwanisa kuita basa huru rakadaro yega. Hakuna munhu angasikakwanise kundi challenge. Saka dzichabuda pachena kuti zvinhu ndandizviita zvazibva nekupi.
Saka imimi maani chigaro chipi apa, kana muri kuti madzosera kubato kugweru Congress yakaitwa iyi?
Inini I remain at the interim secretary general and I remain ndiri center of communication. Saka hapana zvinhu zvakatinja, asi tichataura tienda mberi ukuti tinokwanisa here kuenda mberi chakadaro here tizoita machanges.
Saka kana muchiti bato ridzokere kutungamiri wa 2019, ko imimi makazosvika sei pakuti muite acting SG apa?
Aiwa, izvozvo zviri kumadare ka, and this leadership inorespecta the process yemadare. Saka zvizokwanisa next week kune nyaya iri paSupreme Court. I'm the underwriter ikoko. Saka let's respect my issues aya azopera kubatare, then chokwanisa kutaura takasunungura ukuti zvakambofamba sei. Kuenda mberi
sei bato renyu riri kuramba richishandisa chiso chavachamisa mane varume vaviri nemumwe mudzimai?
Chinoramba chishandisa because that is a trademark. Chinoramba chishandisa because it's an intellectual property yakarejestwa. Hakuna munhu anokwanisa kuisenzisa until chaenda kuCongress. Congress ndiyo ine masimba yokuti ivhise chinhu ichocho, ukuti hai vakomana, hatichakwanisa kusenzisa icho. Icho trademark iyo haichasenzi.
Asi kana muchiti manga musingawirirana navachamisa kuti vanga vachida kuita bato kunge ravo kwete revanhu, kosei muri kuramba muchishandisa chiso chemunhu wamusiri kuwirirana naye? Hapana dambudziko here? Uye takaona kuti musarudzo dzakapfuura hazvina kunyatsoshanda zvekushandisa chiso chacho chavachamisa.
Aiwa, isusu hasina kufosa chamisa kuti asenzise zita rake. We didn't put a gun tobva taenda kuno KG6 tounganidza mabuto kuti tinoda kusenzisa face yako. We could have used anybody's face and we marketed that face. We publicized that face. It was not Chamisa akaenda kwese kwese munyika aipublicize face yake.